Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 9, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe varatidza kusagutsikana nemashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti havasi kuda kutonga kusvika madhonge amera nyanga. United Nations yoyambira kuti Zimbabwe nedzimwe nyika muSadik dzinogona kusangana nedambudziko rezvirwere zvinokonzerwa nekushomeka kwemvura yakachena. Nyaya mari itsva yenyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG yoramba ichitemesa vakawanda misoro. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vanopikisa nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vanotenda vaona saTomasi mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti havasi kuzovandudza bumbiro remitemo kuti vakwikwidze zvakare musarudzo dzemuna 2028 sezvanga zvokurudzirwa nedunhu remasvingo uye mumwe mutevedzeri wavo vaKembo Mohadi. Vachitaura nevegwaro nhau reBrick by Brick magazine, vaMnangagwa vakati ivo munhu anotevedzera mutemo wenyika nekudaro vari kusiya basa muna 2028. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba, asi vakamboudza Studio 7 kuti vaMnangagwa havana urongwa hwekurambira pachigaro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZanu PF vaFarai Marapira.
Isu sebato reZanu PF, mashoko akataugwa nomukuru wedu ndiwo mashoko atatagara tiri kungoudza ruzhinji rweZimbabwe. Mashoko ethird term mashoko akagadzikwa neopposition nokuti vanhu vanofamba mukunyepa vachida kuti vazame kutsoropodza nekuvhara nhau yavo yemarecall avanga vachiitirana.
Asika vebato rinopikisa vachiri kungokunongedzerai vachingoti ndizvo zvamakananga.
Ndo vakanga vakufamba vachinyepera nyika yeZimbabwe kuti zviri kuitika kuti paitwe third term. Isu vezanu PF taizviseka nekuti tinoziva kuti chero tikachinja constitution, third term haibhenefiti mutungamiri anenge aripo panguva iyoyo. Saka neisu pataiona vatungamiri veposition vachinyepera vanhu, taigara tichizotaura kuti vanhu vari kuda kungovhara mhosva dzavo nekusagona kwavo basa ravo rokuchengetedza bato ravo vachingosundira mumadhaka ose kuzanu PF. Zvino zvaMnangagwa vataura mashoko aya, veopposition vachamira vachiti kudini.
Muchiti kudini kune veruzhinji vainzwa mashoko amunotaurawa nevebato renyu vangadewo kunzwawo kuti tochiti kudini kuenda mberi?
Kune vainzwa mashoko edu kumasuro kwasingamateereri vachiti isu tisi tinonyepa. Chokwadi chaapachena, bato rinofamba nechokwadi mariona, bato rinomira pachokwadi mariona, bato rinoremekedza mutemo wenyika mariona. Mangwana kana zvotaurika chizivai izwi rekuteerera.
Mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZanu PF vaFarai Marapira vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Ivan abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Ndakanzwa mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika anawo ndikatyamadza nekuti ndo maitiro evezvematongerwo enyika. Vanotaura waka vandu za rurimi zvinoita kuti kusamuke zvoweza panguva iyoyo. Asi kana makateerera zvakanyatso dzama mataurira vakaita, vakati ivo vachatedzera bumbiro remutemo. Ende vazvinenge munoziva vari kutaura nyaya iyi vari kuti pamberi apo panogona kuita nyaya yekuchinjwa kwebumbiro remutemo. Saka ndakavateerera zvangu asi handisi kunyatsogutsikana nekuziva kwandinoita vatungamiri vezanupi.
Netsananguro iripo iyi yekuti zvinobata upi hazvibati upi, vanenge vachikwanisa here ivo kupinda zvakare?
Mutemo ukatedzerwa havafanira kukwanisa kupinda. Asi tinoziva kuti vatungamiri vekubato kunyanyanya rezanupf vanogona kuita kuti zvisingaite zviitike, nekuti pane nyaya yesimba kapa, pane nyaya yekudya apa.
Munoona here imi paine zvingaitwa nevanopikisa muparamende kuti vamise urongwa iwohwo kana ukanzi hwava kuda kuitika?
Aiwa, vanopikisa hatitarisiri zvakanyanya kubva kwavari. Vezanupf vanhu vanga tingasavafarira zvakanyanya. Si vari kutaura chokwadi kuti vanopikisa vawanda zvinezvi, hatichaziva kuti ibato ripi. Havana kumira pakanaka pekuti vangaite izwi rinonzwika. Zvinhu zvimire manyama hambere nerongo vazininga muZimbabwe, nekuti vari kutonga vari kutadza kutonga, vanopikisa vari kupikisana vobva vatadza kupikisa hurumende iripo. Saka hazvina kumira zvakanaka. Tinoziva kuti kana zvinhu zvakamira mamiriro iwayo, anokuvara mwana weZimbabwe ari kuzasuka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswana University of Technology muzvinafundo, Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare naIvan Zisininga weStudio 7. Mutauriri wemunyori mukuru weUnited Nations vaStephane Dujarric vanoti vari kushushikana zvikuru nemamiriro aita zvinhu mudunhu reSadik nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura, vachiti kunze kwenzara yapfunya chisero mudunhu iri, vave kutyira kupararira kwezvirwere zvakaita sekolera netyphoid nekuda kwekushayikwa kwemvura yakachena. Kunyangwe mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevatungamiri veZambia neMalawi vakati vari kuda rubatsiro rwechikafu, kuchiwana kuchatinetsei sezvo vanobatsira veWFP vari kuti pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu nemapfumbamwe kana kuti 309 miliyoni vari kuda chikafu gore rino. Asi huwandu uhu hunonzi hunokwanisa kuwedzera. Izvi zvinosanganisira nyika dzine hondo dzakaita seSudan, Palestine, Ethiopia nedzimwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvoupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo, Gift Mugano.
Dambudziko redrought richaunza matambudziko mazhinji kunyika yeZimbabwe. Chekutanga ndechekuti kana patoitika drought, zvaakureva kuti muekonomy vaiita maricho makambanis mabasa oita mashoma. Vaipawo mapeace works anogonga achisapota urongwa hwekurima nekukohwa kwezvirimwa zvakasiyana siyana, hakuchina mabasa iwayo. Saka iye atingati poverty inobva yawedzera gore rinoiri. Chechipiri ndechekuti kana munhu asina chikafu, zvoreva zvakare futi kuti ari kutangira kutsvaka chikafu, otsvaka muriwo, otsvaka fizi yemwana, otsvaka mari yemuchipatara. All those things zviri kuomera upenyu hwemwana. Saka gore rinoiri igore rakaoma kuvanhu veZimbabwe.
Ko tichitarisawo budget renyika, pane matambudziko akaita sei?
Kana kwaita drought saizvozvi, tinobudisa mari zhinji kunze kwenyika inokwanisa kupfuura 2 billion. Nekuda kwekuti imwe yacho inonge ichizonotenga chikafu chinopfuura about $1 billion. Imwe yacho inonge ichitotenga raw materials, nekuti industry yedu yatingati manufacturing sector inowana 70% yemaraw materials ayo kubva muagricultural sector. Saka kana taitoshayikwa seizvozvi, zvinotooma. Dambudziko guru tasangana nerekuti pasi rese chikafu chakazotokwira zvakanyanya zvikava ma50% increase in food prices. Nenhava yekuti kuRussia uko neUkraine vari kurwa.
Sei hondo iyi yanyanyiwo konzera matambudziko munyaya dzechikafu?
Russia neUkraine ndivo vanorima zvakanyanya nyaya yechikafu chinotengwa pasi rese. Saka izvozvo zvakare dambudziko ratiri kusangana nekuti taakutenga chikafu chakudini? Chaakudhura. Taakudzoka nhava yekuti Zimbabwe inokwanisa here kuwana chikafu chekubatsirwa kubva kuna World Food Programme? tinoona kuti gwende runo tinokwanisa kunga tine njodzi kusangana chikafu chakakwana, nekuti isu takanonoka kutaura nekuti nguva yacho yakatodeclare Zambia taiona hurumende ichiti tine chikafu chakakwana chinosvika panext season. Saka tikataura kudaro manje pasi rese rekuti makakwana makaguta kudaro voto kukanganwa pakutoronga nekuti mari haisi yedu ndeyayo, vanotoipenha vachitomobhilaiza kune mamwe madonors.
Muzvinafundo Gift Muganhu, nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology, vari parunhare naBlessing Zulu Studio 7. Pane mashoko ekuti mumwe murume wekwamambo neGande akapondwa kuchalala achiraura hove mudhamu rekariba nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zvekuZambia. Mapurisa anonzi ari mubishi kutsvaga mutumbi wake. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kana womutauriri wemapurisa kuZambia Varai Homonga. Vaviri ava vanga vasingadairi nharembozha dzavo. Asi tanonoka wande weStudio 7 abata vanomirira kariba mudare reparamende vashaini Gwangwaba.
Nyaya yakaitika ndeyekuti mukoma Robert Mpofu musi wa5 mwedzi wounoyu vakaenda sezvavanoita mazuva ese kunoredza matemba nemabhoti ematemba vachinobata matemba. Tine urombo kuti maZambians, vanofungidzirwa kuti maZambians vanoita zvokufamba usiku mapochers, vakasvika pabhoti ravo vaine chinangwa chokuvabira matemba nokutora zvimwe zvimidziyo zvavanoshandisa. Saka tinonzwa kuti Mr. Mpofu vakaita sokuti vakaresista kana kuti kunetsana navo, ndokubva vavarova vakavaponda ndokubva vavakandira mumvura. Chinorwadza ndechekuti kusvika nhasi mutumbi waMr. Robert Mpofu hausati wawanika. Saka zvinhu zvinotirwadza sevagari vekuna Zambezi vemukariba kuti munhu anga achida kuraramisa mhuri yake, ende dambudziko irori riri kunzi rafararira kuna Zambezi kumafishamen vanenge vachiredza hove nematemba, sezvo varume ava maZambezi vanongosvika zvine chisimba, vamwe vane futi vosvika votorera vanhu, vamwe vacho vachivaponda.
Ko mapurisa ari kutii nenyaya iyi?
Mapurisa vari kuzama kuita basa ravo, vari kushanda siku nesikati kuti vaite tsvagurudzo dzokutsvaga kuti chingave chii chakaitika, vachishandawo nevamwe vaibata basa namukoma Robert Mpofu nevaridzi vemabhoti acho avanoshandisa. Asi mapurisa vari kuzama nepese pavanogona nezvishoma zvavainazvo izvozvo kuti vatsvagurudze umbo pane zvakaitika uye nekutsvaga mutumbi wamukoma Robert kuti varadzikwe havo kwane Gande kumusha kwavo murunyararo.
Hama dzamukoma Robert Mpofu dzinotii nezviri kuitika pari zvino?
Hama dzamukoma Robert Mpofu vari kuratidza kushushikana nekurwadziwa nemashaikiro akaitika hama yedu iyi. Gore rino kune nzara, mukoma Robert vanga vachizama kushavira mhuri yavo kuti irarame iwane chouviri. Saka mashaikiro akazoitika kwavari emutsaona yekupondwa chinhu chakakashamadza mhuri zvokuti pari zvino vari kutadza kunyatsozvigamuchira.
Vanga vari vanomirira kariba mudare reparamende vashaini Gwangwava vari parunhare kukariba kwakare natanonoka wande weStudio 7. Tanonoka abatawo mutauriri weZimbabwe National Parks kana kuti Zimparks vatinashe Farao.
Tine nyaya inosuwisa zvikuru iyo yakaitika kukariba apo vamwe vanoraura hove mudhamu iri, umwe wavo vakapambwa zvisiri pamutemo nevanhu vasiri kuzikanwa kuti vari kubva kupi. Umwe akazokwanisa kurohwa akanyura mudhamu remvura.
Chii chiri kuitwa nebazi renyu pamusoro penyaya iyi?
Pari zvino tiri mubishi rokutsvagurudza kuti chii chingange chakaitika kana kuti chii chiri kuitika.
Pane zvamuri kuronga here kuti zvakadai izvi zvisaramba zvichiitika?
Tinoshanda zvakanyanya nevanoona nezvekuchena zvekumhuka wekunyika yekuZambia, nesuwo tichifamba tese tichiita tinotiwo majoint patrols. Saka tinoshanda tese zvakanyanya. Pabazi zvakare rehurumende tinoona sekuti isusu bazi redu inoona zvekudyidzana kwedzimwe nyika nebazi rekuZambia here kunodzirana vanorambawo vachishandidzana tichishanda tese kuita kuti tikwanise kugarisana zvakanaka. Tine urombo nekurasirwa kweupenyu kwevamwe vedu makore matatu apfuura, asi inyaya yatinenge tichitaurirana tichinzwanana kuti toita sei kuti tikwanise kushanda pamwe chete kuchengetedza zviwanikwa zvedu kunyanyanya zviri mumvura kudhamu redu rekariba.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe National Parks kana kuti Zimparks vatinashe Farao vari parunhare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Vechidiki vari kutambira zvakasiyana kushandiswa kwemichina yechizvino zvino kuita mabasa kana kuti artificial intelligence kana kuti AI. Umizha neumhetura uhu huri kushandiswa zvikuru munyika dzakabudirira. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Artificial intelligence iyi inozivikanwa nevazhinji nekunzi AI yakatanga kutekeshera kunyika dzakabudirira asi dzichiri kusimukirawo seZimbabwe dziri kuigamuchirawo zvishoma nezvishoma. Valenard Sengere, mupepeti wekambani yenhau inoongorora nyaya dzezvemadande mutande nemasaisai yeTechZim, vanoedza kuteketudza kuti AI chii.
Artificial intelligence kana kuti AI kureva mishina iyi makombiuta nemarobot akugadzirwa zvekuti anokwanisa kuita seanofunga nekudzidza sevanhu. Pakudaro akukwanisa kunzwisisa zvatinotaura chaizvo nemutauro tisina kuita zvekunyora. Akukwanisa kuita madecision chaiwo nekuongorora zviri kuitika nekudii nekudii.
AI yave kushandiswa kugadzira mishonga nenzira itsva dzekurapa vanhu. Munyaya dzemari iri kushandiswa kubata mbavha uye kubatsira nyanzvi mukukudza mabhizimusi nekuvapa ruzivo. Munyaya dzedzidzo AI iri kushandiswawo semudzidzisi kuti vana vadzidze nenzira yavanonzwisisa. Muzvitoro vanhu vave kukwanisa kutenga zvavanoda pamadande mutande pasina kutaura nemunhu. Kana munyaya dzehondo kwave kushandiswawo mhando dzendege dzemadrones dzinobhururutswa nemakombiuta. Izvi zviri kubuda pahondo yeRussia neUkraine. Vasengere vapawo mimwe mienzaniso yeAI.
Example yatingapepa kunzwisisa zvatinotaura inofanana nekuudza foni yako, kompyuta yako kuti ndisetere alarm ya 7 AM. Yokusetera alarm wakagara zvako yanzwisisa zvauri kutaura. Zvinofanana nei kuti uda kuenda kwausati wambosvika woti nai Google iwewe ndiudze kuti ndinofamba sei kuenda kwakati kwakati. Yokuzva kuti unodai wozotena left pakati wotena right pakati ichidii ichidii.
Artificial intelligence inonzi yakanakirawo kuti inokwanisa kuchenjedza veruzhinji pamusoro penjodzi dzinogona kuitika dzisati dzasvika. Kuchitariswa zvinonzi zvakanakira AI, mukomana wechidiki anodzidza pachino University of Technology Makomborero Mafukidze anoti vechidiki vanofanira kuigamuchira sezvo ichirerutsa mabasa mazhinji.
Unlike Google yatatimbori nayo kudhara, artificial intelligence inokupa multiple sources of information yaunokwanisa kudhila nawo. Zvakaita semufield yedu yeanimal science unowana information yakasiyana-siyana, imwe yekukenya, imwe yekuafghanistan, imwe yekuiran.
Asi mumwewo wechidiki anogara kuHighfield Marare, Mafara Mazhindu, anopokana nekuti artificial intelligence yakanaka.
Kunoku kuZimbabwe we are not that developed. Yekutoti AI yakaiswa into the game, vanhu vakawanda vanoenza enda apa kulusa mabasa. We are taking off ma bank tellers. Yakauya kuno bank teller anenge asina basa because it will be covered ne AI.
Gurukota rinoona nezvekushandiswa kwemasaisai eInternet nemichina yechizvino zvino, Muzvare Tatenda Mavetera, vaudza Studio 7 kuti hurumende iri mubishi kugadzira mutemo une chekuita neartificial intelligence.
So it's a matter of us making sure that we got the right policies put in place.
Tinoona sekuti artificial intelligence yakanaka chose sezvo ichikwanisa kutiwanisa mikana yakawanda. Vanhu vanogona kuti iri kutora mabasa evanhu. Asi zvinhu zvingani zvavandudzika nekupindana kwemazuva. Nekuona kukosha kweIA, bazi rangu rava kutogadzira mutemo nehurumende unotibatsira kushandisa chizvino zvino ichi nenzira yakanaka.
Chipanga mazano wezvekuvandudzwa kwemichina yemazuvano vaAlen Saruchera vanoshanda vakazvimirira vanoti artificial intelligence yakafanana nemauyu ayo anonaka asi achiitisawo bwadzira.
Artificial intelligence ikaramba ichiita improvement yairi kuita iyi, tichazosvika nguva yekuti zvichazongwarisa kupfuura isu vanhu tozohla kuti toita sei. But tikatarisawo rimwe divi, vana vedu vakawanawo mabasa manyowani nekuti vakudzidzawo izvozvo zvekugadzirawo iyi michina zvekuprograma iwaya maartificial intelligence systems.
Artificial intelligence inotarisirwa kuramba ichitekeshera pasi rese kunyange kunyika dzakaita seZimbabwe isingazonyanyi kushandiswa nekuti panodiwa mari yekutenga zvikwanisiro zvakafanana nemakombiuta, nharembozha uyewo masaisai eInternet, mari inova isiri kuwanika nyore nekuda kwekuoma kwezvinhu. Zimbabwe inewo dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi zvinokanganisa zvikuru nyaya yeAI iyi. Kunyange paine zvimhinga mupinyi zvakati wandei, vanasorojena vakataura kare kuti kudzidza hakuperi. Nekudaro vechidiki vari kukurudzirwa kutambira AI kuti vasasarire shure segotsi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Thank you.
Sangano re Save the Children rinoti vana vanodarika zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000 vekuSudan vari kutiza hondo munyika mavo vakanopotera kuSouth Sudan uko kusinawo zvekudya zvakakwana nezvipatara zvokonzera kuti vakawanda wavo vagume vafa. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBritain vaDavid Cameron vari kutarisirwa nhasi kusangana negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nezvenyaya yekubatsira Ukraine muhondo yayo neRussia. VaCameron vasanganawo nevamwe vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Vari kutarisirwawo kuita hurukuro nemutauriri wedare reparamende reHouse of Representatives vaMike Johnson nezvenyaya iyi. VaTrump nevamwe vebato ravo remaRepublicans vari kuti zviri nani kugadzirisa matambudziko akatarisana neAmerica kumigano yayo kuri kupinda vanhu vari kuda upoteri pane kubatsira Ukraine. Zvichitevera kuparurwa kwemari itsva yeZiggy svondo rapera, vamwe vemabhizimusi madiki vanotengesera mumigwagwa, vanozviitira mabasa emaoko vematoll gate pamwe nevemichovha vanonzi vave kuramba kutambira mari yanga ichishandiswa munyika yeZimbabwe dollar. Izvi zviri kuuya panguva iyo vekomisheni inochengetedza vatengi yeConsumer Protection Commission yakabatana nemapurisa pamwe neveFinancial Intelligence Unit vari kunzi vaparura chirongwa chekuona kuti vemabhizimusi havasi kuramba kutambira mari tsaru yemunyika. Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vanoti zvose izvi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwedzidziso kune veruzhinji zvichitevera kuparurwa kwemari itsva.
Mumaketi mune confusion hombe izvezvi. Ndinofunga munotendera kuti pakaparurwa monetary policy zvakaita senge mari iri kutochinja ipapo ipapo. Pando patakazoona pakutaurwa kunzi aiwa mari ichiri kushanda kusvika musi wa 30 April. Saka izvozvo zvakakonzeresa kuvhunduka. Saka ichokwadi, mamwe mamembers edu ari kuramba Zimbabwe dollar yagara iriko.
Ukuwo sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti rakaodzwa mwoyo nekuparurwa kwemari itsva nehurumende pasina kutanga panzwikwa pfungwa dzeveruzhinji. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti nekuda kwedanho iri havaone danho rehurumende iri richizobatsira vashandi uye veruzhinji.
Vakawanda vashandi vakarasikirwa nemasavings, vakarasikirwa nemapensions, vakarasikirwa nemainsurance policies akawanda nemapolicies, monetary policies anouya vasina kuvhunza. Saka iyo zvino kune kakucha kuriko kuvanhu kuti zvatakashandira hazvigoni kutorwa nemhepo here, hazvigoni kurasika here.
Izvi zvinotsinhurwa nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara, ava vanoti izvi zvaunza kusagadzikana nekuvhiringika mune veruzhinji.
Tamboitawo meeting nevebhanga reCentral Bank, vanga vachingoedza kutsinhirawo kutaiwa imari ichiri kushanda, imari inofanira kunge ichigashirwa kusvikira maZimbabwe gold azoparurwa. Vato vanhu vazhinji havasi kuzvigamushira, vaakutotanga kunge vacharamba. Ithink panotoita dambudziko ipapo nekuti kuti mari inge ichishanda hunge ichigashirwa neveruzhinji. Saka vanhu vazhinji vakutomanikidzwa kunge vachishandisa maUS.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University mudunhu reOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti nekuparura mari itsva yemunyika, hurumende yakazadzisa kurudziro yebhanga repasi rose reWorld Bank pamwe neIMF, avo vakagara vachikurudzira kuti nyika ive nemari yayo yakasimba, asi chasara ndechekuona kuti mari itsva yakaparurwa iyi yeZiggy ichatambirwa here neveruzhinji. Kubva zvaparurwa mari itsva iyi, vezvitoro zvikuru vanonzi vatotanga kutara mitengo yavo iri muMaZiggy. Kunyange hazvo, mari itsva isati yave kubatika mumaoko. Mari itsva iyi yeZiggy inonzi ichatanga kutenderera munyika musi wa 30 mwedzi uno. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuora kwakaita zuva nezuro kana kuti solar eclipse muMexico, America neCanada. Vanhu vazhinji vakaungana panze vachiona chiitiko ichi kusanganisirawo chizvarwa cheZimbabwe vaTim Muringai vari kuOhio. Ngatinzwei hurukuru yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Takaona kuti zuva ranga rakavharirwa nemwedzi zvanga zvisa zvamboitika muno kwandiri kunoku kuOhio for 200 years. It was a spectacle yekuti kungoda kuzviona wega kungoti aiwa Mwari vakasikawo nyika yavo nekuda kwavo, but it was beautiful.
KuOhio uko kwakasviba zvakadini nezuro pakaora zuva?
Kuno kuOhio kwakasviba from 3:04 kusvika 3:12 p.m. Muscat. Kwanga kwati svibei kuita kunge kwadoka, asi after 3:12 takaona zuva radzokazve rati bengene nekuchena.
Pane dambudziko rakakonzerwa kuvanhu vakanga vakaungana kuona kuora kwezuva mudunhu renyu reOhio here?
Hapana zvakanetsa kana kukonzereswa. Tinowanzoziva kuti event akadai kunowanzoitika zviitiko, but aiwa no, tinongotenda kuti Mwari kuti hapana chakaitika, uyewo mapurisa anga ari pastandby for everything, saka zvinhu zvakanyatsofamba zvakanaka.
Mhomho dzevanhu dzakaungana kuona zuva iri dzakazvitora sei?
Veruzhinji ndakaona vakawanda vakabuda mudzimba dzavo nemahotera avanga vari, vakabuda panze, vamwe vakaita total eclipse party, kwavakakoka hama dzavo vakaitoita zvokutogara vari zvemhuri mumayard avo vakatogadzirira, vamwe vakaitawo tumaparty tudoko doko vakapedza basa nekukurumidza kuti vaonewo total eclipse kana kuora kwezuva.
Chizvarwa cheZimbabwe vaTim Muringai vari parunhare kuOhio muno muAmerica naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vahwande mamuka sei nevamwe vose paStudio 7. Ko zvotanga kuda kumiririra uyu anozviti mumiririri wevanhu? Ko vamwe vose akakamiririra here uyo weAK wokumhanyisa munhu nyaya yaingofamba pamedia iri pachena? Ndopamunoona kuti kana tichiti ZANU-PF yakaoma yakaipa maitiro ayo, moti kwai tinokoniwa. Yazoiyo miririgwa sei? Ko iye mutauriri wamapurisa azobudikira apa sei kutopindura? Kumwe kwesoko vachisinyarara.
Ini ndinopokana nevanhu ava vanoona nezvekodzero dzevanhu. Mapurisa kana achishuta munhu, achipfura munhu anenge asina kuita zvakanaka, ari raiti, nokuti kubirwa kunorwadza. But kana usati wambobirwa unoona senge zvinhu zvakanaka. Kana usati wamboponderwa hama yako unoona zviri zvinhu zvakanaka. Zvakanaka zviri kuita mapurisa, nokuti munhu kana anetsa seizvozvo vanenge vachida kuti aite sei. Ivo mapurisa vofurwa havo vasara vana vavo vasara vasina vabereki. Aiwa musadaro kani.
Zita ndinotora ndoona kuti mambo mandiri kuno kuRustenburg. Ndinoda kungoti makorokoto Studio 7 nepenyu remandoro kwati asvitsa makore makumi maviri nerimwe. Makumi maviri nerimwe mutunhu murefu pafambiwa pazvakatanga. Vamwe vaiti mapirate radio station ngaavhagwe, asi makaramba makamira somusambangwena. Saka ndinoda kuramba ndichingokutendai nekupakura nhau dzechokwadi musina kwamakarerekera. Nyaya dzenyu inyaya dzinoudzamu, munenge maita tsvakurudzo yakasimba chaizvo pamunozobudisa nyaya, pamunozobika nyaya. Saka pamunopakura paipa tinochitoziva toti hatisi kupakurirwa mbodza.
Tiri kutaurawo pamusoro peava vemahuman rights ava, kuti chinhu chinonzi mbavha chaicho chaicho hachina kana kodzero. Vasatombomirire zvavo nyaya dzembavha, because mbavha ngavasiye mapurisa aite basa ravo, nekuti mbavha idzinenge dzakapakata zvombo dzichitoda kutouraya even mapurisa acho. Saka ava vemahuman rights kana vasati vambotochwa kana kunongedzwa nepfuti nembavha, ngavasiye mapurisa aite basa.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Vateereri, musakanganwa chirongwa chevechidiki cheThe Connection na8pm nhasi, apo tiri kutarisa nezvedzidziso yemabasa akasiyana-siyana anokwanisa kusarudzwa nevechidiki kana vapedza chikoro kana kuti career guidance. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro. Ndine wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusemwe na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-9 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende kaningi ukhangela abantu bemaphandleni kuphela engakhangeli abantu bemadolobheni. Ngoba singakhangela ngomumo wezomnotho, abantu abaningi kabatholi imali eyaneleyo yokuthi baphile.
Unobhala jikelele umanyano wamazwe we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi uphatheke kabi ngendlala ehlasele amazwe amaningi ezansi e-Afrika ukugoqela eZimbabwe.
Amanye amaphepha akhuluma ngokuthi amasosha asemtshelele ukuthi hayi lokhu ngeke ukwenza. Ubuye futhi kwezakale ukuthi hayi ngempela uqinisile sizwe akasafoni kumbe uyafuna. So singawukhangela ngendlela ezi.
Umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa owokuthi kasoze aguqule isekelo sombuso welizwe ukuze akhankasele ukuba ngumongameli okwehlandla lesithathu wamukelwe ngembono ehlukeneyo. Abasakhulayo bebhekane lesimo esibi somnotho welizwe bathi indlala enkulu lonyaka ilakho ukuphazamisa imizamo yabo yokuzidingela ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Unobhala jikelele womanyano wamazwe o-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi uphatheke kabi ngendlala ehlasele amazwe amaningi awezansi yezwe le-Afrika ukugoqela eleZimbabwe. Isikhulumeli sikaGuterres umnumzana Stefan Dujarric wethule amazwi la izolo ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ehlele indlala njengesimo esiyingozi ephuthumayo elandela eleZambia leMalawi lawo alezigidi lezigidi zabantu ezidinga usizo lokudla. Ihofisi ye-United Nations ebona ngokuphandela abalambayo e-Coordination of Humanitarian Affairs ithi yesabela ukuthi kusilela kwamanzi ahlanzekileyo kakhulu eZimbabwe kulakho ukuphehla imikhuhlane efana lowe-cholera. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula waqala ngokumbuza ukuthi isimo sekholera sinjani eHarare kulezi nsuku.
Ngathi lezi nsuku eHarare hayi kuthule kasizwa ama new cases ekholera ngaye khona amalutshwana angathi kwehlile kwalezi nsuku.
Ungathi sokulungisisiwe konke yini obekuhlupha okubangele ukuthi ikholera iqhamuke kwasekuqaleni?
Engingakutsho ukuthi umkhankaso owenziwa nguhulumende kuncedile ukwehlisa inani labantu abahlaselwa yikholera. Njalo kule mithi le ababeyithontisela abantu. Okwakhathesi kulengesikhiwa kule abathi bona yikhiwa. Ikhiwa kayisiyo i-prevention. Ngoba udubo silokho silalo sibili olwamanzi kusitsho ukuthi noma ngasiphi isikhathi ingasukuba futhi ikholera. Ngoba udubo olukhona Nyikuti amanzi malutshwana njalo kwesinye isikhathi amanzi abuya engcolile izakhamizi ziyakomplaina kasazi ukuthi kuyinokwenzakalayo ngoba Jeffrey Morton Waterworks khona ngale ngoba amanzi abuya engcolile engahlanzekanga kangako so treatment singathi eyamanzi hayi kayi 100% right so lokhu kwenza ukuthi sithi loma ngasiphi isikhathi icholera ingasukuma futhi ngoba ngesilungu bathi bona nxa uqeda udubo kumele ukuthi ukhangele imbangela esingathi yi-root cause. Nxa i-root cause ungayiqedanga kuyafana lokuthi ugamula isihlahla kodwa sizahluma futhi emaceleni ngoba kawuqumanga impande zesihlahla.
Lona udubo lwamanzi lolu lungalungisiswa njani kahle kahle?
Harare ningathi okuqakathekileyo kakhulu ukuthi ngabe bayengezela ngazi indaba yama-treatment le. Ngoba amanzi akhona singakhangela idamu le-Darwendale le-Lekichivero. Amanzi akhona lengayizulingananga kangako lonyaka kodwa kungcono. Kodwa sile ndawo njengeChitungwiza. IChitungwiza ayila amanzi ayo ithatha amanzi eHarare. Kusitsho ukuthi kumele ukuthi kube lemizamo yokuthi iChitungwiza izimele ibe lamanzi ayo.
Nxa sesikhangela umumo wendlala lapha ungathi khona ngapho eHarare edolobheni bakhona abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla yini njengabe emaphandleni.
Ya iqiniso ukuthi uhulumende kaningi ukhangela abantu bemaphandleni kuphela engakhangeli abantu bemadolobheni ngoba singakhangela ngomumo wezomnotho abantu abaningi kabatholi imali eyaneleyo yokuthi baphile wakhathesi singakhangela ukuthi ibhakede lomumbu ekuqaliseni kumnyaka libe likoma-$5-6 kathesi selitshaya kuma-$13-15 abantu abaningi edorobheni baphila ngokugayisa ukuthenga umumbu begayisa kodwa ngokudula kwangkhona abaningi abanelisi ukuthi bangaphila sibili ngemali abayiholayo so kumele ukuthi kube lemizamo yokuthi iningi labantu abasedolobheni esingathi ababelow i-poverty datum line lincediswe uhulumende angakhangeli emaphandleni kuphela kakhangele njalo lasedolobheni ngoba ukuphila kunzima kakhulu kubantu abaningi abedolobheni abangasebenziyo nalaba abanye abazama ukuphila ngemisika nxa imali ingekho akula ozathengela omunye ngoba umsika uyahamba nxa kuyikuthi kulomuntu okuthengelayo so baphila nzima sibili abantu eduzeni emadolobheni lapha ngoba kathesi nxa sibhodabhoda siyabona ukuthi abanye badla kanye noma kabili ngelanga njalo kungasikho kudla esingathi okungasuthisa noma ukuphilisa imuli balutshwana abaphilo esingathi impilo e-right.
Umnomzana Albert Mazula ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeHarare Residents Trust ubeqoxa icingweni loNtungamile Ngomo weStudio 7 ekhona le eHarare. Umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kasoze akhankasele ukuba ngumongameli okwehlandla lesithathu njengoba isekelo sombuso welizwe esikhona okwamanje singavumi lokhu yamukelwe ngembono ehlukeneyo abanye besithi engabe eqinisile esesaba ukukhuluma iqiniso kumbe etshaya inja efihla umphini. Bekulama slogan kweminye imbuthano yebandla lezanu PF athi ngomnyaka ka-2030 umongameli Mnangagwa uza kuba elokho esesihlalweni lanxa amanye amalunga aleli bandla ikakhulu ibutho abebikwa ephikisana laleli nyathelo. Phezu kwalokhu ibandla lezanu PF bese lithole amalunga edalela ephalamende amanengi okokuthi lilakho ukuguqula isekelo sombuso welizwe kulandela ukhetho lwamabhayi elections olwapha izikhundla zalabo abaqotshwa ngelinye icele lebandla le-CCC kuzanu PF. Asizweni amazwi siqhubekele phambili ngalolu daba sihlaziya ukuthi kuhamba njani. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Mthulisi Mathuthu ingcwethi kwezemfundo njalo ecubungula ezombusazwe.
Ngombono wami mina lento kumele sibheke kathathu ngathi kuma engiza amathathu ngoba kumele sisaze ukuqaleni ukuthi umna ngakho umuntu ongumntuthu osebenza esithu umuntu working the shadows umuntu ovele kusukela ngesikhathi sombangazwe la ngombusazi umuntu osebenza ukuduka ingqondo zabantu kufihla izinto so kungenzeka ukuthi khona lapho yena uzama ukusivala amehlo uzama ukuvala abantu amehlo then kubuye kwenzakala ukuthi khona ngempela usevumile ngaluso sesaba ngokuthi ayiphambe ngokufuna ukukhankasela ukubusa kwehlandla lesithathu ngoba phakathi abantu abusa labo abamfaka embusweni ngamasotsha uma sithi siyakhangela ngezinto nje eziphuma emaphepheni amanye amaphepha akhuluma ngokuthi amasotsha asemtshelele ukuthi hayi ngilokhu ngeke ukwenza asisuze sikuve ubuye futhi kwenzakale ukuthi hayi ngempela uqinisile sibili akasafoni kumbe uyafuna so singakukhangela ngendlela ezinene
engaphumela igcekeni ubona abanye bakhe bekwamukela lokho njengoba usuke watsho ngokwebutho baningi yini abangamsekela kumbe balutshwana
ye ungathi uyakubhekisisa usenkingeni laye njengoba nje ubefake lebutho embusweni bakhona abamfunayo ukuthi akwenze lokho sike samuzwa nje umsekelo wakhe uwabo Kembo Mohate ekhuluma esithi hayi uzomsekela
ngubani omunye abangamfuqela phambili ukuthi ancindise
amandla ezanu kathesi yona ngokwayo iyiphathi ayikho iphethwe ngamabutho yibo abantu abayenza ukuthi iwine yibo abahamba bezibamba lapha imitshina laleni ukuthi izanu iwine lanxa abantu belokhu behlala belisoluthi ayiwine ngakho-ke kuzoba lula kubo bona ukuthi bafake omunye umuntu okwakhathesi masikhangela umuntu abalakho ukuthi bamfake nguye uchiwe iphawa yonke amandla wonke akhona ngale buthweni yibo nje abalakho ukuthi bamfake kodwa ma sithi uyabheka isithu uzobona ukuthi kulo ukulwisana okunye okuthile ngapha komnangagwa sikhathi i-civilian ruling faction langapha bebutho kodwa ma umnangagwa esephumile wavuma ukuthi uyaphuma kuzoba nzima ukuthi bazofaka abantu owabo ngapha ongekho ebuthweni so mna ngokubona kwami umuntu ozongena uzobevela ebuthweni okwakhathesi kulula ukuthi sithi nguchiwenga kodwa angithi abantu bayakhuluma la bathi uchiwenga ngeke abusi kodwa ma sibhekisisa kathesi mbona sengathi bazofaka yena bazofaka yena ngoba angimboni umuntu ongabuya ongapha from iEngile singathi ngamasivileni thangathatha uyobe sisaba la ngoba kukhulu ukulwisana phakathi kwebutho labantu bakamnangagwa abanye sasikhuluma ngayo sithi ingxenye yezanu lena sithi yilacoste.
Lo ke ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ingcwethi kwezemfundo njalo icubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlangano weStudio 7. Egisikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kule nkampani zendizamtshina ezimbili ezimise indizamtshina ukuthi zingaphaphi zisiya kwele Somalia kulandela imbiko evela kwele Melika ethi leli lizwe lilakho ukuhlaselwa ngasiphi isikhathi ngamalwa ecatsha. Ibutho leMelika lazise lamuhla ukuthi linikeze amabutho akwele Ukraine izikhali ezincinyane kunye lenhlamvu ezathathelwa amabutho akwele Iran. Imbiko ethulwe ngeleMelika ithi izikhali lezi zihluthunwe zisiyaphiwa amabutho enhlanganiso yeHouthi. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. KwezeMelika umthethwandaba wesigaba seNew York usulahlele kachana isicelo sowayengumongameli weleMelika umnumzana Donald Trump esokuthi icala lakhe lokufumbathisa liyethoniswa kwelinye idolobho elingayisilo Manhattan. Leli cala lizaqala ukuthoniswa ngomvulo ozayo. UTrump wetheswa icala lokufumbathisa untombazana ophila ngokuziveza umzimba emphakathini uStormy Daniels. Amagqwetha kaTrump afake olunye njalo udaba imthethwandaba izolo olokumvala umlomo ukuthi engazathuka iziphathamandla zenkantolo labanye abasolayo ngodaba lolu okwenziwe ngomunye njalo umthethwandaba. kodwa kungakhathalekile lakho konke lokhu usekelo luka Trump lubikwa lokhe ludlondlobala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ngolwezi kuwonalo umnyaka.
Hayi, okwalapha America mina mbona ngathi kusesekhatshana, ngoba khathesi njengoba sisaphethe linyanga engeka April, May, June, July, August, September, October, November, singona sizangena kukhetho. Kakukabonakali ukuthi kuyini okuza kwenzakala, ngoba angithi okungathi okunye okwenza kungabonakali ukuthi lo phikisayo ozama ukungena la esihlalweni uTrump unkoneza ngena amakhothi akhe lawo unkoneza ngena bonakala ukuthi amfuqa mse ngapi. Mina mbona ngathi basangqilana nje, basadingana lapha lalaphana, basafuqana befuqana lapha lalapha. Kodwa ke kuzaphuma nxazo kusiya ekugcineni kwendawo ukuthi onguye ophumayo okhanyayo ukuthi angawina ngubani. Okwakhathesi kungathi nje ngutshilo bhanqa.
Umongameli Joe Biden ubona nxa kuyukuthi enganqoba engaqhuba kuhle umsebenzini ukwedlula lokhu akwenza kathesi, kumbe njengoba uyabe ngumuntu oyabe sekhule ukwedlula ayikho khona kathesi ukuthi engayehluleka ukubusa?
Ya, lapha engikubonayo ikuthi hayi, ukhulu ngukhulu, awukhulu engukhulu ngukhulu. Imbona ngathi okunye okuzakhathaza, okuzahlupha ama-Democrats ukuthi bafake ukhulu ukuthi abe nguyobamelayo. Yikuthi bona abakholwa ukuthi kungaba khona omunye umuntu ongamelana lo Trump. So ekukhulumeni kwabo mina nxa ngingathola isikhathi sokuthi ngibacebisa ukuthi abakhuphe uBiden bafake umuntu omutsha, isikhathi sisesekhona, ngoba abantu abatsha ababoni ukuthi bangavotelelana uBiden engikhulu enjani. Bangafaka umuntu omutsha, like for example uSenator Coons athathe laphana, then oseza kuba ngukhulu ngoba oseza kuba ngukhulu nguBiden nguTrump, then abantu abatsha baza kuthi kudlu bonke baye kuma-Democrats sebe wina sebethatha umbuso lona. Kodwa kwakhathesi hayi, ukhulu sesebenzile, kuthiwa kusina ukudidelwana. Xa esesebenzile kadede ayekela abancinyane benze.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni holandela izombusazo welemelika bekhuluma ecingweni le Studio 7 eseTexas khona pha kwelemelika. Abasakhulayo eZimbabwe ababhekane lesimo esibi somnotho welizwe bathi indlala enkulu yalonyaka ilakho ukuphazamisa imizamo yabo yokuziphandela. Okunenga sikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Abatsha laba abayisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% bebevele bephila nzima bekhangelele ukuba ukuza kuna izulu belime bethengisele uzulu okuchiyeneyo. Kodwa kunzima lonyaka njengoba kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3.7 million eZimbabwe okukhangelele ukuba bazaholiswa ukudla nguhulumende ngenxa yokungani wezulu. Iningi labo kalisebenzi ngoba amafekithali amaningi avalwa eZimbabwe. Omunye wabasakhulayo ohlala eJombe esigabeni sikaSabhuku umlotshwa uThembani Dungeni uthi ubhekane lendlala enkulu eza kwenza kube nzima ukuthi aziphilise.
Abantu bangapha sithwelenzi ngoba kubanga lezulu. Kungabanga lezulu osomabhizinisi sebekhweze intengo zabo zempuphu lo wonke esingathi sifuna ukusebenzisa insuku zonke okunjengabo cooking oil. So awamanje impilo sazoba nzima. Ngama ungela manzi, mawasingela zilimo, esilazo emakhaya sesiyagcina sesingabatshontshayo kumbeni.
Ulibhathi Mlilo laye ohlala eJombe uthi isimo sesibi okokuthi imali yonke abeyigcinile ukuze adinge icence lokutshayela imota usezayisebenzisa ukuthenga impuphu.
Nxa sesikhangele thina njengabasha udubo esihlangana lalo ngesikhathi lesi esendlala, abaningi bethu basebenzela emaplazini, kodwani emaplazini wakhona sebexoshwa imisebenzi ngenxa yokuthi akusela lutho lokusebenzela nxa kule ndlala, akusela lutho esilimayo ngenxa yendlala. Okunye futhi abasha thina siphanyisa ukucaphuka, sigcina sidinga ezinye indawo sibalekele eGoli, eGoli yakhona futhi sifike sibulawa khona ngayo.
UHebert Majahana ohlala eHarare uthi indlala yalonyaka imikubi ngoba ukuzamele athumezele umama wakhe ohlala enkayi imali yokuthenga impuphu kulokuthi agcine imali yokuzithuthukisa.
Lonyaka izinto zimikubi kakhulu ngoba imali ebesiyithola yona le encane ebesiyithola ukuthi isiphilise sincedise kwezinye indawo ezinjengokwakha lezinye indawo lezana lezi umuntu angabamba kizo, isihamba yonke isithi ihambe yonke iye empuphini, impuphu isikhwelile, izinto sezidula, impuphu nje specifically impuphu isikhwelile.
Owesifazana osebenza kunkampani ephekayo eHarare uNkosazana Pretty Dube uthi ngasela themba lokuba umnyaka ka-2024 uzamlethela impilo engcono ngoba ukumele asebenzise imali ayitholayo.
Indlala le ebuya le-drought njengabantu abatsha izasiaffecta kakhulu ngokuthola ukuthi asisebenzi njengabantu abagciniweyo ngabazali, abazali bathemba ukulima, ukulima kwakhona kathesi yinto eyabingabhadali kusuka kusinde, kakhulu uma kuyukuthi usetertiary ngapha ama-tuition ubhadalelwa ngumuntu osekhaya. Nxa bengavunanga akathengisanga ngapha le nkomo zakhona ziyacuba, kusuka kube nzima ngoba uyabukwazi ukuthi nxa kungavunwanga kahle kungakwanisa ukuthi inkomo ithengiswe lawe uthole ukubhadalelwa ama-rentals.
Kodwa omunye osakhulayo ozisebenzayo uRigan Sibindi uthi akasoze avumele indlala yalonyaka ukuba imbisele emuva esithi uzaqala ukuthengisa ukudla ngoba esebone amathuba ngenxa yendlala.
Akulunganga ukuthi abasakhulayo bebe ngabantu abakhalayo ngoba izulu kalinanga. Nxa izinto zime kanje yilo ithuba lokuthi abasakhulayo bedinge indlela zokuyenza ngayo imali. Kuningi abasakhulayo abangakwenza elizweni ukuthi bethole imali, maningi ama-business opportunities abangakwanisa ukuwayenza, abangakwanisa ukuthi bewathole bethole imali ngoba lesi ayisiso sikhathi sokuthi bebe ngabantu abakhalayo, kodwa kumele besebenzise izandla zabo.
Abenhlanganiso ezizimeleyo bathi kumele uhulumende aze lendlela ezehlukeneyo zokuncedisa abatsha lonyaka. Lokhu kugcizelwe uNkosazana Sheron Maphosa owenhlanganiso eye-Youth Arise othi kumele uhulumende abe lesikhwama sokusiza abatsha ngesikhathi sendlala.
Besicela uhulumende ukuthi agcine imali agcine isikhwama sokuncedisa abatsha nxa sikhangele indaba le e-drought ngoba bazasala begcina betshontsha, abanye sebesebenzisa into zidakamizwa. So sifisa ukuthi uhulumende ibacabange.
Ingcitshi kwezomnotho osebenza lenhlanganiso ye-Labour Front uMnumzana Peter Khanye uthi kuza kuba nzima ukuba uhulumende akhangele abatsha kuphela ngoba kuvele kulo dubo olukhulu lwendlala ehlupha wonke umuntu.
Bekungaba ngumqondo omuhle nxa uhulumende ubengenelisi ukuthi abe le mali akade efake eceleni ukuthi incedise intsha yethu yenze ama-projects atshiyenetshiyeneyo ngesikhathi lesi esikuso sikhayelane lendlala ekhona ngemva kokunganikwe zulu lonyaka. Uhulumende wethu kodwa ngimkhangele akalayo imali yokuthi akwenze lokho. Uhulumende wethu singakhangela i-SED tax bracket lapho kuza khona imali ayitholayo uhulumende inciphe kakhulu.
Kodwa isiphathamandla sikahulumende esibona ngomsebenzi wabatsha kuhulumende ekuhlangothi lweZimbabwe Youth Council uMnumzana Brian Nyangwade uthi uhulumende uyazazi indubo zabatsha njalo uzakuba lamacebo okubaphathisa.
Sizama ukuba abatsha babe namathuba atholakala kungatsha ezihlukeneyo zikahulumende.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo ubikele umhlaba wonke ukuba eZimbabwe libhekane nendlala enkulu, ngakho ke ucele uncedo ukuze kudingelwe abalambayo ukudla eZimbabwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela eWorld Food Program zithi zizazama ngamadla wonke ukudingela eZimbabwe ukudla loba lidingele ukudla amanye amazwe. Okwamanje akukaziwa ukuba sokutholakale malini eyokunceda uZulu ukulandela ukwethulwa kombiko ngumongameli Mnangagwa wokuthi ukoma kwalonyaka sokukuzinga le-national disaster. Ngiyimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, ithemba liyaphika lonke basakazi lomhlaba wonke jikelele. Hayi, siyayibona indaba yezigimani le. Into ekhona yokuthi akukho ntsho lokukodwa engibona kuzaphuma la, ngoba kade ayiqalanga namhla phela indaba yemali yeZimbabwe. Khumbulani ama-beer check, ama-special agrotech, ama-bond note okubala yikuthanda vele, akungeke kwasiza lokho. Okukhona yokuthi akudingi isizathu esenza lona ikhanda libe buhlungu. Lolu hlupho olukhona lapha ngibukhokhela ukukhona, angeke kube le nto kuthiwa intsha emangalisayo namhle ngaphuma ngalo mbuso ovele ukhona. Indaba ilapho, akulungisiswe lapho kuqala. Siyahlala sikhala njalo nje. Ngiyabonga.
Hello Studio 7, injani lonke ngezindawo ngezindawo? Mina ngusakhile, ngiphuma enka esigabeni saseSebhomoni. Hheyi bani, naye lo nyaka kunzima hluza, kunzima emvala phambi, kunzima sibi. Nomuba wethu samvotela siwawina, kodwa esicela kasicabange. Hheyi lo nyaka kunzima, kunzima emuntwini wonke, akho nto kubani ku-right, kunzima emuntwini wonke, kunzima sibili, kunzima sibili. Ngithi khona ngapho samufatile njani? Hayi thina siyaphila, siyaphila khonapho. Ulale Studio 7, angizwa ngikhuluma.
Usakazele njani? Hheyi Mnangagwa-ke yeke ukuqhata kwani. Ulungisa imali, imali yani, imali yani. Ungalungisa imali, imali enginavali, imali after isikhathi ezo-expire. Akayeke lokhu, ayeke yeke ukutwelokhu ibhizi kuqhatha abantu ngamanga. Ayikho imali ekhona eZimbabwe. Ezilongo eZimbabwe kusesele government yezano-P F ngeke ibe nemali eZimbabwe. Ayeke ukuqhatha abantu lo muntu.
Sanibona. Studio 7 masakaze bahle ngugatsheni lokhulumayo nala eGoli. Sicela bandla ngalendanga esibizele umuntu ophethe zemfundo ngabe emathebeleleni, siye sibuze ukuthi kutheni ngosami esilethela amatisha esishona ngapha emandebeleni, ngoba njalo nje mawuhamba usiya lapho uthole uhle tisha ishona. Ngiyakhumbula nje ngiyahamba ingane yami ifeli isindebele, ma ngihamba ngisesikoleni siyafika lapho umuntu ofundisa isindebele umuntu olishona ongazingeli ukupronounce amagama, kuze kube nini ngempela senziwa le nto le ngalo esishona. Ma ngisebuza utisha omkhulu wangitshela ukuthi cha amatisha ngobayanikezwa. Ngicabanga ukuthi lona iqiniso lelo. Into abayenzayo bafaka utisha omkhulu abelishona ebesibiza abangani bakhe, ebiza abangani bakhe nje bazofundisa. Ngeke utholile khunjana indebele le emashoneni, ngeke ulithole indebele emashoneni. Qala please ke sibizele nisibuze ukuthi indaba benza leyo nto leyo benika izingane zethu imfundo ephansi bebulala ulimi. Ngibonga basakazi.
Studio 7, hayi siyabonga ukuthi lisethulele izindaba ezimnandi ngale ndlela. Le ndaba yale mali ekuthiwa imali entsha evelile esekhaya indlela nje uhulumeni yokudinga ama-foreign currency ebantwini ebamba abantu inkunzi. Hayi, angiboni ukuthi imali yezonceda abantu le. Zingaki izimali esezaphuma zahamba zichiya abantu behlupheka belahlekelwa zimali zabo emabhenki. Uhulumeni uyakwazi, akufanele akwenze lokho, uyayazi nemali okufanele ayikhiphe ukuthi yiphi, hayi ukuthi akhiphe nalizona lise zimali ezinje. Uhulumeni akatshela abantu iqiniso, alethe imali okuyiyo eZimbabwe ebantwini.
Sanibonani kustudio 7 linjani? Wonke uNkamili linjani lonke kustudio 7? Phansi ngabehluleki bakahulumende, phansi ngabo laba, hayi ngabancindezeli uhulumende wakhona uwesi ukudlula uSmith lo. Phansi ngabo vele akulanto abazayilungisa laba baqamba amanga kuphela, abazehlulekela vele bayahakula ukuze imali kwabo lokhu ngama-newspaper batshiyane lathi wala manga vele. Phansi ngabo.
Siyabonga balaleli bethu be Studio 7 elisithumeleke imbono yenu ku WhatsApp. Inombolo zethu zithi +12024650318. Nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu lingasebenzisa yona leyo inombolo +12024650318. Siyabonga, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.